vachivhura musangano wechigumi nesere wepagore webato ravo vamunangagwa vashora kuratidzira kwakaitwa munyika munandira uko kwakasiya vamwe vanhu vafa uye vamwe vakuvara.
I want to commend the people of Zimbabwe for rejecting the machinations by those with unbridled political ambitions.
Ndinoda kutenda vanhu vemuZimbabwe nekuramba zvaida kuitwa neavo vanokara masimba, avo vakatozvipira kushandisa mhirizhonga, kupatsanurana nekusabatana pamwe nekuratidzira zvine mhirizhonga kuitira kuti vawane masimba. Takavaona munandira uye nenguva dzegore dzakasiyana vachizvipira kupedza upenyu hwevanhu hwakakosha kuitira kuti zvaari kuda zviite, kungave kubudikidza nekuratidzira kana kuramwa mabasa pasinazvo.
Vamunangagwa vatora mukana uyu kukurudzira mapato asiri munhaurirano dzezvematongerwo enyika dziri kuitwa pasi pechirongwa chavari kudaidza kuti Political Actors Dialogue kana kuti POLAD kuti vapinde munhaurirano idzi vachiti havasi kuzoshaya hope nekusapinda kwemamwe mapato munhaurirano idzi.
Let them make the noises. Let them pitch. Isuti chingo tonga. Tongo tonga. Tichingo tonga. Tichingo tonga. Vachingo twita. Vachingo twita. Isuti chingo tonga.
Izvi zvatsimirwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga.
Unopera kubuda mbabvu nekuonda uchifunga kuti zvinge zvingachinje kuhazvina zvinochinja.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weMDC vaDaniel Molokele kuti nzwe divi rebato ravo panyaya idzi, asi mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti vanoda kuti nhaurirano idzi dzinge dzichitungamirirwa nemuyananisi anobva kunze kwenyika uye anove kana akambove mutungamiriri weimwe nyika. Izvo zvatsinhirwa nemutauriri weboka revechidiki muMDC vaStephen Chuma, avo vati nhaurirano dziri kuitwa navamunangagwa nemamwe mapato dzisina MDC mukati idambe.
Zviri pachena kuti vamunangagwa vave kutsvaka utani muhari nokuti vatarisa nematambudziko akawandisa mushure mekuti zvinhu zviri kutadza kunge zvakavamirira zvakanaka kana tikatarisana nenyaya dzeikonomi. Naizvozvo vava kuda kufoseredza kana kushandisa chisimba kuti MDC iuye kuzoita nhaurira nawo pasi pechirongwa chavanoti POLAD. Isusu kana tiona POLAD sevechidiki veMDC, POLAD rinongova dambe kana kuti dandaro revanhu vakadyiwa election, and isusu tinobhilivha kuti takahwina election in 2018. Saka naizvozvo yes, nhaurirano todzida, asi nhaurirano dzatinoda inhaurirano dzinoitwa pajekerere, dzinokwanisa kudamwa nemunhu akachena kwete munhu ane masaidzi. Munhu akadyiwa haana kodzero yokuti dana panhaurirano.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaArnold Gumbo vanoti hapana chinotadzisa mapato ari muPOLAD aya kuenderera mberi nenhaurirano kana MDC yavachamisa isina kupinda munhaurirano idzi. Zvichakadai vamunangagwa vati chirongwa chekugovera vanhu vatema minda hachisi kuzodzoserwa shure chero nani zvake, vachiti vaimbova varimi vechichena vanofanira kujaira kugarisana nevarimi vatsva. Mashoko avamunangagwa aya atsinhirwa neimwe nhengo yeZANU PF iri kupinda musangano uyu vaEmson Mapie.
Ndinoti izvozvo is a very good statement etauro naHE because tinotozvifarira zvikuru kuti minda isadzokera kuvachena. Minda ngairambe iri yani iri yedu. Vachena vanoda kushanda nesu, especially vane vakazvarwa muno muZimbabwe, vane kodzero nekuti vana veZimbabwe, maZimbabweans, vachitevera constitution yechi yenyika yeZimbabwe. Tinozvikudza as long vachitevedza constitution yeZimbabwe, we don't differ, we go along with them and we support them, we welcome them.
Sachigaro weZANU PF amai Opa Muchinguri Kashiri vaudza vamunangagwa pamusangano uyu kuti ruzhinji rweZimbabwe ruri kunhonga svosve nemuromo kubudikidza nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika.
Vanhu venyu watambura tiri kutotya kuti kuri kunaya uku maimputs ari kudhura, vazhinji vachatadza kuenda kuminda. Zvakare maschool fees akwira, wana vatatadza kuenda kuchikoro zvakare mishonga iri kudhura matsotsi achikungotengesa ndeforeign talent nyangwe muchiti kwete nzvimbo dzakawanda hakuna mvura yekunwa zvipatara zvakavharwa
asi vamunangagwa vati zvinhu zvichanaka chete kana veruzhinji vakashanda nesimba vachiti mutambirwe gwinyawo
iri muzonzi production hauiti production usingabudiziya ndo inauguration speech yamwari haisati yachinja ukawana panoti pachinjiwa ipapo uyaonzera tize panoti hauchadyi zveziya taakungoita zvemana kana wapawana uyanapo saka hama dzangu tichadya zveziya we must produce
vamunangagwa vatorawo mukana uyu kushora nyaya yehuori munyika vakatiwo zvakare nyika haisi kuzodzokera pakushandisa mari yedzimwe nyika vatiwo hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kugadzirisa nyaya dzeupfumi vakakurudzirawo nhengo dzebato ravo kuti dzishande zvakasimba kuitira kuti bato ravo rigokunda musarudzo dzemuna 2023 vakurudzirawo kuti zvichazeyewa pamusangano uyu zvive zvinhu zvinogadzirisa raramo yeveruzhinji panyaya yekusabatana kunonzi kuri mubato ravo vamunangagwa vati vavengi vavo vari kuedza kutsvaga vamwe pakati pavo kuti vashande navo asi izvi hazvisi kuzobudirira zvinonzi pane kusawirirana pakati pavamunangagwa navachiwenga asi nhasi vanga vachitaura nezivi rimwe chete pamusangano uyu musangano wegore rino uyo uri kupindwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu uri kuitwa pasi pedingindira rinoti modernize mechanize and grow the economy towards vision 2030 ndakamirira studio 7 kugoromonzi jini thomas chiri pasi